Vanhu ava vanoti vari pamudyandigere asi hapana mari yavari kuwana kubva kuLocal Authorities Pension Fund iyo inobata mari dzemudyandigere dzevashandi vekanzuro. Nepamusana pekushaya mari dzavo, vanhu ava vari kutadza kubhadhara mari dzemvura nemimwe mitero izvo zviri kuzopedzisira vavharirwa mvura nekanzuro. Mumwe wevanhu ava vaDennis Mupezeni vanoti kusawana mari yavo zviri kuvatadzisa kuronga upenyu hwavo zvakanaka.
Ndivatatitewa muna 2014 na July. Up to now, mari dzedu hadzisi kuzobuda zvakanaka. Yangu ine mari inongo yaiti mbichana mbichana yelamsam. Asi imwe yacho yese hasati yauya. Mastatements acho ekushova kuti mari yaapapi yawanda zvakadii. Handina kuhatisi kuipiwa. Mastatements acho haasi kuuya. Iye pamwedzi pamwedzi yatove nealmost ma 46 months isati yauya. Kumba uku togara kuHatfield mvura iri kuvharwa. Tinotsanangurire munhu weCity Council kuti ndaimbosenza kuCity Council asi mari yangu haizi kuuya. Ungandibatsirwe here shamari kuti umborega kuvhara ndiende kuno chema chema ikovo. Anongoti aiwa ndatumwa kuti ndizovhara mvura. Izvozvi kutaura kwati kuita izvozvi. Kumba kwangu mvura yakavharwa.
Vamupezeni vanoti kwakatomboya vanotevera zvikwereti zvekanzuru vachida kuti vabhadhare mari iyi asi ivo vasina mari yepamudyandigere yavari kupiwa.
Kwakauya matsamba emadebt collectors vachiti vada kuzotora maproperties edu nekuti hatizobhadhara mari. Asi kuita here ikoko kuti isusu takasenzera city council kubvira 1981 mupimu city council kusvika 2014 pasina chanzvinhu chakaipa chatakamboita mubasa. Asi mari haizi kuuya. Saka ndio chimwe chichema chacho chati kudawo ichochezvo kubatsirwawo. Kulapf kwacho takaenda ikoko kunonzwa mumwe munhu achiti ndakapiwa mari yangu, mumwe achiti handa kupiwa. Kushama kuti vaya vanopa chirudzii selectively kudaro so. Ndiyeti kunasa na kuzimasivu servants. Mare waka na chili juu. Inongo ya msa wache waine giri juu wache oyo.
Mumwe mugari va Anselm Midzi vanoti kanzuru yeHarare yakatyora kodzero dzavo nokuti vakasiswa basa vasvitsa makore makumi matanhatu chete. Asi mutemo uchiti munhu anoenda pamudyandigere kana asvitsa makore makumi matanhatu nemashanu.
Patakaenda ikoko ndakatora gweta rangu rakanzi we don't look back, we look forward. Ndine chitamba ichi chesatsutsuro instrument chesesitrive chavakazorefesa. Bati patakapinda isusu takapinda pane sesitrive instrument ye65 nobva vachinja to get rid of us. Ende zvinhu izvozvo zvinenge zvanga zviri political mukati because makansela emdc nemawokers vaichimirira vewokers union havana kuya kunesu vashandi kuti vativutaurire kuti ndiro zvamira. Tikangorekana zvatongopasiswa ikoko. But taibatsirwa mari papaisley, which is very unfair. Macity Fathers ndeMDC.
Kubva zvavaendeswa pamudyandigere vaIgnatius Sanika vanotiwo vakapiwa kachidimbu kemari yavo kuitira kuti vanorapwa chiyo, asi mari iyi haina kuuya nyore.
Ini vakati pambichana teni ndatoenda nenyaya yehurwere because ini ndakadhivhopa epilepsy ndiri pabasa ipapa. Saka ndakatozonyorerwa tsamba nadoctor kuti ndiende. Saka ndakaramba tichipusha chete papo ndipambichana iyoyo isiri kukwana yakatozopera nokuti mapiritsi matablets nekwandanga ndaadvisedwa nadoctor wangu kuti ndiende ndakatabva ndatadza. Saka iye zvino mari yangu yavakasara nayo neiyo iye pamwedzi vatoone chikwereti pandiri nokuti vangadai vakatanga kundipa kare February of ivo vakati vakaweka nge February of this year vanofanira kutanga kundipa mari yangu. I don't know kuti vanenge vachizviweka sei.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti mari yevashandi yakabatwa kare neLAPF nokudaro kanzuru haina chikwereti navo, asi vanobvuma kuti kanzuru ine chikwereti kuLAPF chemari yevashandi vachiri pabasa. Meya weHarare vaHebert Gomba vanoti LAPF ndiyo inofanira kujekesera vanhu ava kuti chii chiri kuitika pamari dzavo nokuti mari yavo iri kutobereka iriko kwokwete kukanzuru. Asi mukuru weLocal Authorities Pension Fund vaCharles Mandizvidza vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko rekusabhadhara vanhu vari pamudyandigere nenguva nokuti makanzuru ese zvavo emuZimbabwe haasi kubhadhara mari sezvaisimboita kare.
Dambudziko ratinaro nderekuti municipality vanoye mari yedu yakawanda ndosaka tiri kukundikana kubhadhara vanouya vanenge vapinda pamudyandigere. That's the basic position. Mari kana ichiuya ichibva kumacontributor, under normal circumstances that money we invest kuitira mangwana, nekuti pension imari inozodiwa mangwana, not nasi. Saka kana mari yainvestwa mabuildings, for example, tinoona marental, tinoinvesta kustock exchange. Stock exchange tinowana madividends. That is kana company ya declare madividends. Kana kuti capital appreciation. Tikaisa $1 pamwe company ikapepoma zvakanaka, tikunzoona ya $2. But mari iyo inenge yakasupporta my liabilities, which means kuti ma calls on the fund by my pensioners. Saka how it works is mari yainvestwa ku totem building. The current position is my buildings because the depressed business environment. But I was, my buildings are already empty. If you look at this building, you know, it's our building, Throg Modern House. Even half empty, 50%. Vachuvarimo, avaskubada. There are very few who are able to pay when their rent falls due on a month by month basis. Saka with very little coming from my investments here. Economy, I know Gazgana Zaganaka. But under normal circumstances, kana vachi ma municipalities if they are paying. Maria vano badara yeyo ndo yatino consider say working capital yedu. Inotita capacitate kuti kwanise kubhadhara ma current pension. Inenge yazosaraya ndo yatinoita plow into investment. That's how it works. Mari iri kuuya, we use that for current obligations. Inenge yasara, we then invest for the future and so on and so forth.
Vamba ndizvidza vanoti makanzuru emunyika ane mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora, uye kanzuru yeHarare yave nemakore mashanu isingabhadhare mari dzevanhu dzemudyandigere.
Saka when you are not getting in my current contributions, it means we part on a gap. My investments yenyu has to pay for mazvakanaka with the major investment that we currently have in Unza. My steady income flows in my rentals. My rentals are actually one, they are subdued. They go to happen at demand. Supply is more than demand. Actually, my tenants are asking on time. So that's the basic problem that we are facing. But we must acknowledge the city of Harare of late has taken my effort to try to manage the situation. Because the major impact I'm getting on the equity, I'm going to retire and I'm going to owe about 1,000. There was a special retirement where they retired when I was at 6 in 2014. That's when things started to go in the wrong direction, essentially. But suddenly you've got about 1,000 people who required about 24 million, funding at 24 million, which was not in our bank because we were very, very much behind in terms of their contribution to the fund. I would say maybe 4 or 5 years. I mean, a global number. I mean, it's public. It's in the public domain, which we are owed by my local authorities is close to 200 million. So I can don't get relief. Harare and Buluwe being the major one, obviously they contribute more and they owe us more. So that's the fundamental problem at Ina. We pay, but we struggle to pay.
Vakafano bata chigaro chemukuru weInsurance Pensions Commission vaBless Moka Zengura vanoti ichokwadi kuti vashandi vari pamudyandigere havasi kutambira mari dzavo kubva kuLAPF. Vakazengura vanoti makambani anobata mari dzepensheni ane zvikwereti zvinodarika mazana matanhatu ane makumi matatu emamiriyoni emadhora, iyo inofanirwa kunge ichipiwa vashandi vanenge vave pamudyandigere. Vari pamudyandigere ava vanoti vava kuda kusangana navamunangagwa kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.